chokutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe inotedzera mutemo kana yatingati yeconstitution. Saka havakwanise kusandura mazuva kana gore resarudzo nekuda kwenhaurirano. Nhaurirano haingoitwa nebato rimwe chete. Zimbabwe ine mapato akawanda. Hatisi kuramba kuti pangava nekukurukurirana kuri kuitika pakati peTCC neZANU-PF. Asi tikataura kuti hurukuro idzi dzine results yekuti kusave nemaelections. Tinenge takasika kudya sadza risati rabikwa kana kuti takasika kuyambuka tisati tasvika pazambuko. Vakada tikurukure sebato reZANU-PF vagara rine maoko akatambanudzwa kuti vanhu vauya havo tigare pasi tikurukurirane hazvirambidzwi. Hazvina kuipa kuita hurumende yemubatanidzwa ndogona kutauriranwa nekuti zvakurukurwa sei nekuti tabvumirana chii. Asi pari zvino hapana takabvumiranwa. ZANU-PF haisati yatombika. Kana pane anything chabvumiranwa ariko mutauriri weZANU-PF vamutsvangwa vanouya kuzokuudzai. Panhasi hakuna chiriko, hakuna chati chataurwa. Kana chisina kutaurwa hachiko.
Bahove, munoti nemashoko iwaya ari kutaurwa nekuti hapana hutsi hungaitike pasina moto.
Ndingava nekutanga kuti ine chidzai kuti ndaitovawo mumwe aiva muteras yenguva yapfuura 2018 to 2023. Saka kufambidzana nekudzidzana neZANU-PF ndinenge ndinoita ruzivo nyange kare kadiki. Zvekuti tanga nguva pane zvisiri kudzana kuri kuitwa hanenge hazvirambi. Asi zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvabva nekupi, nekuti muri kutotanana kutaridza kuti kutsanangura kuti TCC ipi yacho zvichibva mukuti tinava kuziva kuti dzakawanda. Saka zvinowanzoitika ndozvokuti kana pava nekusawirirana nekupokana pokana nekubvarurana bvarurana zvinoitira mapato especially ari muopposition, vamwe vanhu zvine kunotsvaga dzvene kune bato riri kutonga kana kuti ruling party. Saka hazvinandishamisi kuti kune vamwe vava kuenda kuda kunotsvaga kunzwisana kana kunotsvaga moto. Chikonzero chisiri chekuda kunyanya kuadresa zviri kuitika munyika kana kuti matambudziko avari kusangana navo ivo as political party, asi inenge yangovashaisano nekuti vari kuda kutsvaga kuti vaoneke kunge seivo vakarongeka kutsiura ine faction nebato ravo reTCC. Saka hazvinandishamisi, asi sekuziva kwangu inini mashandiro wakakaita nemutangano weZANU-PF kuti pangazosvika papozishini yekuti vava kuita government of national union.
Dr. Mavaza, mazvazotaurwa navahove.
Kutaurirana kunogona kuitika, kunogona kunge kune ari kugogodza zvisasa reZANU-PF kuti tizarure tigokurukura naye. Izvi zvinogona kuitika nevakuru vari kumusoro, asi hazvireve kuti kwava nechirangano chavako chekumisa sarudzo mugore ra2028. Saka iko zvino vari kutaura vangu paparika havo nekuti kana chisati chataurwa hachisati chaiko.
Vahove, imi mamuri muPollard pamwe chete nebato reZANU-PF, nemazivire enyu nekushanda kwamakaita neZANU-PF, mungaona zviri zvinhu zvokuti zviri nyore here kuti ingangoti paakuumbwa hurumende yemubatanidzwa?
Semazivire andinoita nekushanda kwamakaita nebato reZANU-PF handishinge kuti zvingasvika pachimhanho chakadaro, nekuti ZANU-PF inongofamba nebhara rekuti iyo inoti ndisu takavahina sarudzo. Saka iyoyo kwavari imandeti yavanokoshesa kuti takanzi nevanhu vatichinga ndiyo. Saka vanozouya vachifunga kuti vanokwanisa kuti vawane chavuviri inechezvepawa chere neZANU-PF, sekuona kwangu kurega mugaba risina huni handifunge kuti ringasvika tizati kuseri. Chinhuzve chinomupa simba rekuti nditauri ndakadaro ndechekuziva kuti mukatarisa ivo ZANU-PF nevacho vari kunzi vari kuda kuita national government of national union, political strength dzavo dzakasiyana.
Dr. Mavaza, tichitarisawo matambudziko ari munyika, haakodzere here kuti pange pachiumbwawo hurumende yemubatanidzwa?
Zimbabwe haina matambudziko atingati political problems. Pangava nematambudziko anenge ari mubato rimwe chete kana mairi epolitical problem. Ine political party haizungunutse nyika yose.
Hove, vamwe vari kuchema kuti mubatanidzwa wakaita sePollard mubatanidzwa usina chikuru chaunobatsira kuvana veZimbabwe. Munoti
ichokwadi nekuti vanhu vanenge vane tarisiro rekuti kana vanhu vagara pasi kuti vaonesane panofanira kubuda chinotaridza on the ground kuti haiwa kune vanhu vari kugara pasi vachitaura. Zvino dambudziko rinobva pakuti kana vanhu vagara pasi vachitaurirana zvinhu zvokuita manofanirwa kuva nesandiko kunoshandi kuunderground. Saka kana pakasinaitwa shandiko yakaita saizvozvo, vanhu vanorudza hope nefaith, nekuti vanenge vachiti muri kunoshandisa nguva muri kumusoro.